isusu tiri takabatana kana anenge aona kuti apa chikanza chekumubatsira anoda kuitawo rwendo rwake ari ega hazvina kuipa zvese kana zvichingoita kuti vashandi at the end of the day vawane mari zvinhu zvinenge zvisashoreki maunions ari free vamwe vatotaona kuti vamwe vanenge vatotanga nhasi strike vaiti vanototanga nhasi kuda vatanga handizivo nevamwe vachotangawo musafai aiwa ikodzero yavo uye tinozviremekedza o vane kodzero yacho maunions yekudana strike iyoyo kana vachiva zvakakodzera vamwe havasi kukwanisa kuenda kustrike vamwewo vari kupa zvikonzero zvokuti nyika ichangobva musituation yemhirizhonga hatingakwanisezve kuti tinganzi tatangazve kuenda kustrike isusu tichiona kuti pane mamapato evashandi akadeedzera for action vakapedzesera action yavo yahaijekwa saka zvimwe zvezvinhu zviri kudini zviri kutarisa vashandi tiri kuita sekuti kune vamwe vanogona kunge vachiita sevaakushandiswa vashandi vacho ndo vaakukumbirana maunion kuti vamwe tichadai tinoda kushandiswa pamwe kune vanhu vatumwa vamwe vototi hano pamwe pane zvatorongwa kuti vanhu vacharohwa vachadini saka vamwe vacho kusaenda zvireva kuti mamembers avo hasa kuenda vamwe vaakutotya kutotarisa kuti kana zvakamboitika kuti kune vanhu vakatanga mirishonga vamwe vanhu vakazofa ndofunga pachiri pedo chose tadii kumbopa dialogue yechance
asi ka vamwe maalexander vanenge vaakuti hongu kuratidzira kunogona kupedzisira kwaita mirizhonga asi zvichemo zvenyu hazvina kuti tsvikiti here uye pane chivimbo here chekuti hurumende inozvigadzirisa kana kuti vari kungovimbisa vamwe havasina chivimbo chekuti zvinobuda
chandingataura ndechekuti vazulu dzirapa takatanga manegotiations so far mari yatanegotiata is 363 million takambotanga tapo 160 million uye tanga tichidayira kuti pamwe inogona kuwedzereka chero ivo vachiti haiwedzereki asi tanga tavapawo task yekuti inini kana muchitima hamuna mari inini sehurumende ndimune masimba chipindai mumaketi mukorekite madistortions ari mumaketi